This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha eVoice of America eseWashington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chikumi 22 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda tunokwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Makurukota ehurumende osangana nevamiriri vevashandi kuti vazive nyaya dzemihoro. Amai Hillary Clinton vebato remaDemocrats voshora vavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Vebato remaRepublicans vachiti vanoda kungodhinda mari zvakapa kuti Zimbabwe neGermany dziende kumawere munyaya dzezveupfumi.
Zvakatorwa zvese, hapana chakasara kutarisira nemafiriji nayo kana zvimameti zviya zvinowaridzwa pasi kuti vanhu vasvike pakufanana. Zvakatorwa.
Mhirizhonga inonzi iri kuenderera mberi kuPretoria muSouth Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zvichibirwa nekupwanyirwa zvitoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ehurumende anoti gurukota rezveupfumi, rezveutano uye revashandi vehurumende pamwe chete nagavhana webhanga reReserve Bank vapinda musangano muHarare nemasangano anomirira vashandi vehurumende ari pasi peApex Council kuti vazive nyaya dzekunonoka kuwanikwa kwemihoro. Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti ichanonoka kutambirisa vashandi vayo mari, izvo zvapa kuti paite ropa rakaipa pakati payo nevashandi vayo, vamwe vachiti vave kuronga kuratidzira. Nekuda kwekuvharwa kwemakambani akawanda munyika, amai Mfumira vanove gurukota rezvevashandi vanoti hurumende yave kuwana mari shoma kubva kumitero zvepa kuti ikundikane kubhadhara vashandi vayo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yehuori ndo yapa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika. Musangano uyu uri kuenderera mberi pari zvino sezvo vanonoka kutanga. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inotikurudzirei kuti vanhu vashandise makadhi ekumabhanga mukutenga zvinhu haina zvikuru zvainobatsira munyaya dzekushayikwa kwemari kwakabata nyika pari zvino, sezvo zvitoro zvikuru chete zviri izvo zvinokwanisa kupa mukana wekushandiswa kwemakadhi aya. VaJohn Mufukare vanove mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vanoti dambudziko guru nderekuti Zimbabwe yanga yagara iri nyika yakajaira kushandiswa kwecash, izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vatambure nekushomeka kwemari uku. VaMufukare vanoti vanoona sekunge dambudziko rakambobata nyika muna 2007-2008 ringangodzoka pachatanga nyika kushandisa mabond notes, sezvo vasingazooni kuti vezvitoro vangazokwanisa here kuzadza zvakare zvitoro zvose sezvavari kuita pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMufukare pamusoro pekushayikwa kwemari uku.
Dambudziko iri mamiriro aro hari kuitika ndeyekuti unoti kana ukaenda kubhank uchida cash, ruzhinji rwacho bhenki haritomborina mari. Kana riinaro, riinayo mari, rinenge richitiro tiri kupa mari yakaita shoma shoma, mamwe mabhenki ari kuita 100, mamwe 200, mamwe ari kutopa yakawanda vari kupa 300 pazuva. Saka zvakukonzeresa vanhu kuti vashaye kuti vangafambisa zvinhu zvavo sei, nokuti Zimbabwe yanga iri nyika inongoshandisa cash chete.
tinonzwa kukurudzira iri kuitwa nebanga guru renyika Reserve Bank yekuti vanhu vashandise makadhi kana yanganzi plastic money. Kurudziro iyi iri kutambirwa sei kuti zvinhu zvinge zvichireruka?
Iko zvino hapasisina kuti munhu ungaita sei. Waakutongofanirwa kuti uve nekadhi uye ugosenzesa plastic money yacho iyoyi. Chiri kunetsa however ndechekuti plastic money inoshanda zvayo kana uchinda kumashops makuru. Wonotenga zvinhu zvako wova pakadhi rako wobva wabhadhara saizvozvo. Asi vazhinji vedu tinotenga pamatakshop and takshop haikwanisi kutambira plastic money nekuti michina yacho inodiwa iyoyo kuti ugozotswaye pakadhi rako vanenge vasina.
Ko takambonzwawo nemuvhuro svondo rino kuti mabhanga akukwanisa kupawo mari yerand pamwe chete neyuan yekuchina iyi. Zviri kufambawo sei? Hazvina kukwanisa kurerutsa here dambudziko?
Zvinongorerutsira dambudziko kune avo vari kuda kuenda aidha kusouth africa kana kuti kuchina. Kana uri muno rand rinonetsa nokuti ukati uende nerand kutakshop muridzi wetakshop haasi kurida rand racho. Kana iri yuan isiven wese nokuti only avo vanoenda kuchina ndovanosenzesa mari iyoyo. Saka hongu zvakabatsira zvazvo vashoma nene veruzhinji hazvina kuvayamura.
Ava vanga vari vajohn mufukare vanove mukuru weemcos vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika yezimbabwe yakapinzwawo musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika yeamerica muna mbudzi. Vachitaura kuOhio muno muamerica nezuro, vari kumirira bato remadhemocrats amai Hillary Clinton vakati vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vemarepublicans vanoda kudzika muamerica mitemo yezveupfumi inenge yakamboitwa muzimbabwe yekungodhinda mari zvakapa kuti upfumi hwenyika huende kumawere.
Trump also says we can just print more money to pay our debt down. Well, we know what happened to countries that tried that in the past, like Germany in the 20s or Zimbabwe in the 90s. It drove inflation through the roof and crippled their economies. The American dollar is the safest currency on the planet. Why would he want to mess with that?
VaTrump vapindura Mike Clinton vachiti ivo ndo vasingagone kubata zvakanaka nyaya dzezveupfumi. Vaimbova governor weRBZ vaGideon Gono vanoshorwa nevakawanda nenyaya yekudhinda mari yemabhiera checks zvakapa kuti upfumi hugwadame. Asi mune zvichenura kwavo vagono vanoti hapana zvavaikwanisa kuita sezvo nyika yainge yatemerwa zvirango zveupfumi. Vanoshanda munyaya dzerunyararo uye utongo hwejekerere vokurudzira vedare reparamende kuti vaenderere mberi nekunyora zvavakawana pavakanobvunza veruzhinji nezvemutemo weNational Peace and Reconciliation Bill. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano waitwa muHarare nhasi nesangano rakazvimirira rega reNational Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG Nere Center for Applied Legal Research pamwe nenhengo dzeparamende, zvabuda pachena kuti nhengo dzeparamende hadzina kunyora nhoroondo yepfungwa dzevanhu dzavakawana nekuda kwekumbomira kuzeiwa kwebhiri. VaAlec Mchade Hama, sachigaro weNTJWG uye zvakare vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vanoti zvainge zvakakosha kuti pfungwa idzi dzinyorwe pasi.
Basa ravakaita harifani kungoenda musango, hazvifani kuraswa. Zvavakanzwa hazvifani kuraswa, kunyange vachizonzi vanodzokera zvakare. Asi icho chichi chikamu chatapfuura, pfungwa idzodzo ngadziende kuvanhu, ngadziunganidzwe, vaise mareports avo. Panogona kuzotsvakwa nzira yekuti izvo mareports iwayo oindiswa sei kune vanhu vari kunyora bhiro.
Nyanzvi munyaya dzekuregererana vadzikamaibere vatiwo vari kunyora mutemo uyu vakasaisa pfungwa dzevanhu zvichaita kuti risatambirwe zvakare.
Mumusangano wataita nana MP tanzwa isusu kuti makomiti eparamende vakamisa ripoti inoratidza kuti vanhu vakati kudii nekuda kwekuti bill iri rakadzorwa kubva kuparamendi naminista wereconciliation vanova ivo vice president. Isu mafungiro edu ndeyekuti komiti idzi ngadzirege kumira basa. zvinofanirwa kuramba zvichiita basa. Ngavatobuditsa ripoti iyoyo yokwenenzverwa, yonyorwa, yoadoptwa muparamende.
Senator Damien Mumvuri, vanova sachigaro wekomiti yekuregerana nekuchengetedzwa kwenyika kana kuti peace and security, vakataurira musangano uyu kuti vachaongorora zvakare pfungwa dzeruzhinji voona kuti dzingashande sei. Asi vati zvinonetsa nekuti vanhu vakaramba kutambira bhiri racho. Vange vari mumusangano vabvumawo kuti kubviswa kwemutemo uyu kuchanonotsa chirongwa chekupodzwa kwemaronda nekugarisana zvakanaka, uye zvichanetsa kuti Zimbabwe ive nerunyararo. Vadzikama ibere vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirise mutemo uyu nechimbi chimbi, sezvo mumakore maviri kunenge kwava nesarudzo. Mutemo weNPRC unotarisirwa kuyananisa vakatyorerwa kodzero nevaityora kodzero kuti munyika muve nerunyararo. Kunyange zvazvo mukuru wenyika akatogadza makomishina achagara mukomishini iyi, hazvizivikanwi kuti mutemo uyu uchazeiwa zvakare rini mudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvinhu zvinonzi zvichakaita manyama amire nerongo muSouth Africa muguta guru renyika iyi rePretoria, zvichitevera kuratidzira kunotyisa kwanga kuchiitwa nevatsigiri vebato reANC kwasiya vanhu vaviri vashaya, vamwe vanodarika makumi mana vasungwa. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi rinoti zvitoro zvezvizvarwa zveZimbabwe zvakaputswa nezuro manheru zvikabiwawo zvinhu. Nhasi zvinhu zvinonzi zvanga zviri nani sezvo mapurisa aenda kunzvimbo dzanga dziine mhirizhonga. Vatsigiri veANC vanga vachiratidzira vachiti havasi kufara nekusarudzwa nebato ravo kwakaitwa munhu achamirira bato musarudzo dzameya Amai Toko Didiza, vanove muZulu munzvimbo inonzi ine verudzi rwechipedhi nevechisoto vakawanda. Sarudzo idzi dziri kuitwa musi wa 3 Nyamavhuvhu. Nzvimbo dzine mhirizhonga dzinosanganisira Mamelodi, Atridgeville neHammerscraw. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe Exiles Forum, Amai Diana Zimbudzana.
Nhasi zvinenge zviri nani, asi kubvira pakasanga bongodzozo iri zvanga zvakaomasisa.
Pane zvamambonzwawo, pane mwana weZimbabwe akuvara here nezviri kuitika izvi?
Pane zvinhu hatina watati tanzwa ati akuvara, asi tine vane mashopu zviya zvinonzi makasakashopu zvakaita sina takishopu zviri kumarokeseni, ndo vatizivisa kuti vamwe vacho mashopu avo iyaya akapwanywa vakatanga bongozo.
Vakabva vabirwa zvinhu?
Zvakatorwa zvese, hapana chakasara. Kutarisira nemafiriji chaiwo kana zvimameti zviya zvinowaridzwa pasi kuti vanhu vatsike pano pakanaka zvakatorwa.
Amai Diana Zimbudzana vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Exiles Forum vachitaura parunhare muPretoria, South Africa, na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9 9 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanguard International Monetary Fund radzikisa fungidziro yaro yekukura kweupfumi hweAmerica ichiti uchakwira nezvikamu zviviri nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 2.2%. IMF yaimbenge yati upfumi uchakwira nezvikamu zviviri nezviga zvina kubva muzana kana kuti 2.4%. Asi mukuru weIMF Amai Christine Lagarde vati havo upfumi hweAmerica huri pari nani pari zvino. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mutungamiri wekambani ya Homelink inoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, amai Stella Chorwira, vanoti vane zvirongwa zvizhinji zvinokwanisa kubatsira vari kunze kwenyika. Amai Chorwira vari muAmerica, umo vakakokwa nesangano reWomen of Dominion International, raive nemubatanidzwa wezvizvarwa zveZimbabwe wanga uchiitirwa kuDelaware wakapera nemusi wesvondo. Amai Chorwira vanoti zvirongwa zvavanazvo zvinosanganisira kukweretesa zvizvarwa zveZimbabwe mari dzekutanga dzimba nezvimwe. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Chorwira.
Sangano reHomelink rakamirira zvido zvevanhu maZimbabweans ari mudiaspora. Tinokurukura nevanhu vari kudiaspora votiudza zvavanoda kuti vaitirwe vari kumusha. Togadzira maproducts nemaservices akanangana nezvido zvavo izvozvo.
Ukama weHomelink neReserve Bank of Zimbabwe wakamira sei?
Homelink ikambani yakazvimiririra. It's a private registered company. Reserve Bank ndo shareholder weHomelink. Asi tiri independent. Tine board redu, tine vashandi vedu, tine management yedu.
Pari zvino ndezvipi zvamuri kuitira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudiaspora?
Iko zvino tinobatsira avo vanoti akutsvaga dzimba. Dekuti kana vazodzoka kumba vazowana pekugara kana kuti vatsvagirewo hama dzavo dziri kumusha pekugara. Saka tinovabatsira kuti tivapa maloans ekuti vakwanise kutenga dzimba iyi kana kuti tinovapa maloans ekuti vagone kuvaka dzimba nekuti vamwe vavo vagara vane mastand. Tinogona kuvapa zvemaloans ekuti vaimprove maproperties avanenge vainawo parishini. Tinovabatsirazve kuva manejera dzimba dzavakatenga kudhara kana dziri kurendwa. Tinovabatsira kumaneja vanhu vari kurenda dzimba dzavo so that vawane mari yavo on a monthly basis. Homelink iagent ye Western Union. Chairi agent ye Western Union tine 29 branches countrywide. Tisutoga tine mabranch amunogona kuwana kumaruzevha kwakaita sekwagutu kwamupandawana. Munotiwana zvekune dzimwe nzvimbo dziri kure dzakaita sanachiredzi nana Victoria Falls. Kana munhu atumira mari ari muWestern Union ari kuno kunze kwenyika anokwanisa kuya otambirira mari yake muany of our 29 branches. Ma-29 branches edu aya munokwanisa kumaona akanyorwa kunzi EasyLink Money Transfer Services nekuti ndo brand ratinouza kana tiri kuZimbabwe.
Asika vamwe vangavunze kuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uyezve kuri kushayikwa mari. Pane mabasa amuri kutaura yeku. Munhu akatumira mari yake kana akawana mari yake inenge yabva kudzimba dzaari kurendesa anokwanisa kuzoiwana here?
Mari yaunenge wawana uchiwana kudzimba dzaunorenda unotiudza kuti inoda kuita chii. Kune vamwe vokuti vanenge vatenga dzimba nesu kana kutenga mastand nesu vanogona kuti mari iyi vanoda kuti ishandisiwe ive part of the repayment. Tinogona kuiendesa saizvozvo. Mutemo weZimbabwe haurambidze mari yawanikwa as rental kuti ibude. Saka zvinoenderana nebhengi raunoshandisa iwewe kuti bhengi iroro tikaapplya. Nguva dzatinoita application rinenge rine mari here yekuti inokwaniswa kunge ichiremitwa. Kana bhengi rako riine mari, mutemo unotendedza kuti mari yako ibude iuye kwauri.
Totarisa kuti pari zvino muri imo muno muAmerica manga mafambira chii?
Muno muAmerica tanga tafambira nokuti takakokwa neWomen of Dominion chikwata chamadzimai changa chiri chine sangano racho riri spiritual. Isusu takanga tauyawo kuzovaudza zviri business minded. Saka vakanga vakatikumbira kuti tiuye tizovaudza kuti Homelink inomboitei.
Mungati imi makatambirwa sei uyezve madzimai ari kudiaspora ari kutambira sei zvirongwa zvakadai sei zvamunopa izvi?
Isusu takatambirwa zvakanaka naka chaizvo. Takafara nekutambirwa, takagutsikanawo neshoko ratakazopedzeserawo nesuta mukati maro. Vakatitambira zvakanaka, vakatibvunza mibvunzo, takavawana vari madzimai ane chinangwa chekukurudzira zvinhu zvekumusha. Takafara nokuti vanhu vanokurudzira kubudirira kweZimbabwe.
Tomboti pane vanhu vari kuda kushanda nemi imi seHomelink vanokuwana ipai kupi?
Vanhu vanoda kushanda nesu munogona kupinda muwebsite yedu inoti www.homelinkzim.com www.homelinkzim.com. Imomo muchawana mafoni namba evanhu vamunogona kukondakta kumusha. Isusu nekuti tinoshanda nediaspora tine musikana anonzi Nokutula Nyati wamunowana at homelink@inquiries.homelink.com. Musikana uyu ndiye diaspora laiozen officer wedu. Tine desk raanomana rakangomirira mibvunzo nekuti iye adavire zvinodikanwa nevanhu vekudiaspora.
Amai Stella Chorwira, vanoe mutungamiri wesangano reHomelink, vachitaura naMavlas Muhlanganya weStudio 7 vari kuNorth Carolina muAmerica.
Tinokutambirai vatereri muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatino taura nevechidiki inindini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa tino hurukuro na mukoma Blessing Chinanga. Anoita je kugadzira mafilim muZimbabwe. Mukufara here nae mukoma Blessing?
Ndirikufara.
Tinoda kuziva kuti makatanga sei kuziva kuti zvemufilim ndizvamunoda kuita izvi.
Ndakabvira kudhara ndichingoita zvekunyora. So ndakabva nangotiwo arigaindi ndirambe ndichinyora ndikatozoona kuti ndakutonyora mafirimu atanga takutozoshuta. Takaita inonzi Wine and Dine with Tumi Moleko, izvezvi tine inonzi Wedding Diaries neimwe refu rinonzi Far From Yesterday.
Far From Yesterday, rumutitsanangure kuti zvairevei?
Far From Yesterday, ifirimi ratakashuta kumbare. Remukomana anotora musikana omuitisa nhumbu. Ogara vese vari kumbare. And then mukomana obva anomusiya musikana uyu kumusha. Obva amutiza achiuya kuHarare achizogara kumba yake kwanga kwaigara kumbare. Musikana uyu asiwa kumusha uku anobva ashaya. Mwana obva azouya kumbare akunogara nababa wake. Filimi iri rinoratidza zviri kuitika mumba yemudzimba kuti ana baba havachachengete vana vavo. Saka tiri kuedza kubatsirawo vanhu vari kunetsekana mudzimba kuti vaone zvinokanganisa mwana achikura and zvinhu zvaanozosangana nazvo mukukura kwake. Saka tiri kuedza kutaura nyaya dzemumba tichitarisa chinzvimbo chababa nekushayikwa kwababa manyetsuro akunoita imba igare zvakanaka. Firimi richange richibuda paMnet ipapo paZambezi Magic. Tongoti kune avo vakateerera kuti varambe vakangotarisawo.
Aiwa vateereri, nguva ndo yaita shoma. Ava vanga vari mukoma Blessing Chinanga. Ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa pindai mudariro.
Vechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vakasvika muAmerica svondo rapfuura uye vanoti vatanga kudzidza zvakawanda nezveutongi hwejekerere uye kufambiswa zvakanaka kwemabhizimusi. Mumwe wevechidiki ava ndava Golden Maunganidze, ava vanova mutori wenhau uye vari muridzi webepanhau reTell Zimbabwe. Ngatinzwei vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Tatanga kudzidza paKansas State University paStanley School of Leadership Studies and chirongwa chacho chiri kuratidza kuti chakarongeka nekuti zvatiri kuita tinenge tichidzidza muclass tinongova zvaya tinobuda panze tichinoita tichiita zvekuwo kudzidza nekuona nemapracticals tichiona kuti zvinofamba sei kana tichitaura zvekuti kutungamira kana kuti kuleadership inogona kuitwa sei munzvimbo yaunenge uri kuti ukwanisa kuunza budiriro nemunharaunda yaunogara.
Pane zvitsva zvamunokoshesa zvamati madzidza here?
Hongu, zvitsva zviripo zvandinokoshesa zvakanyanya nekuti ini ndiri muarea yecommunication. Saka pane kukosheswa kuripo panyaya zvavanoti leadership communication, kuti kufambiswa kwemashoko kungaunza sebudiriro, uyezve kuti kuva mutungamiri haisi nyaya yezvinzvimbo kana maposition, asi inyaya yekukwanisa kuti vamwe vanhu vaunenge unavo munharaunda vakwanise kufambirana pamwe nemi kuti mose pamwe chete munze budiriro, nekuti iwe ndio unoda kuenda mberi kuti ndiri munyaya yeleadership.
Mbotitaurirai kuti pazuva urongwa hwenyu hunenge hwakamira sei?
Maonero andaita pachinguva chatatanga pari zvino, tinomuka mangwanani nenguva dza9 tinenge tava maclassroom. Tinotanga kazhinji nekuudzwa kuti zuva rakamira sei kana kuti programu yezuva rose. Mafambiro atinoita ndeyekuti dzimwe nguva tinoita matheory, tine malecture maprofesa vamwe vakadzidza kuOxford, vamwe vakadzidza kumaunivhesiti makuru chose vanenge vachitidzidzisa imomo, asi tine nguvawo yatinobuda panze kana angava masikati tichiinda munharaunda kuno ona kuti vanhu vari munzvimbo yakafanana kuti kutungamiri vanodzidzana sei nenharaunda yavanogara.
VaGolden maunganidze ndemumwe wechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uyo ndiwo muridzi webepanhau reTell Zimbabwe vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Munhau dzemitambo. Zviuru nezviuru zvevanhu nhasi zvaungana muCleveland, Ohio, zvichipemberera kukunda kwakaita chikwata chebasketball cheCleveland Cavaliers mumakwikwi eNational Basketball kana kuti NBA nemusi wesvondo. Cleveland yakakunda Golden State Warriors mumafinals emutambo weNBA uyu. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball muZimbabwe vanoti vakafadzwa nemutambo webasketball uyu. Mumwe vatsigiri ava ndavangoni Makukula vanoveve sangano reHoops for Hope rinoshanda nevatambi vebasketball vechidiki vanoti vari kufara zvikuru sezvo vaitsigira maCavaliers akakunda maWarriors. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Inguva yangu yekutanga inini hangu semunhu anoteerawo mutambo iyoyi kumukira mangwanani kuma3 mangwanani kuti ndigouona ise oni vanhu vandaona gore rino inguva iyoyi. Ndaona kunge vakafamba zvakanaka kunyanya kune isusu vanhu vanoteera Cavaliers. Chikwata cheCavaliers ndochete taifamba nacho nyange pachanje kajiwa 3-1. Takaranga kuramba tingori netariro yekuti imwe nguva kana iyo Golden State Warriors yakambodyawo OKC from 3-1 ikanohwina 4-3, I'm sure Cavaliers inogonongodyawo Golden State from down 3-1 kusvika yahwina championship. Ndo zvaitika izvozvo.
Mungati imi ndevapi vatambi vakanyatsotamba zvakakunwisa imvura vemuzvikwata zviviri izvi?
Draymond Green uyu anotamba akatamba nemwoyo wake wese. Zvakaneta zvaanotsuwa ngaine 32 points. Asi zvaazonetsa hazvo kuti unongoangozozvawo pachikwata chechirusi. Handina kuona kunge akanyatsobatsirwa zvakakwana naStephen Curry naClay Thompson kuti avaise mapoints avo. Mumwe wacho anga ane 14, hazvina zvikwane kushuta mapoints mashoma akadaro kuti muhwine. Asi ukatarisa chikwata cheCavaliers ndakaona kuti LeBron James akasimudza mutambo wake zvakanaka 27 points asi achibatsirawo vamwe 11 maassists achitorawo futi aya anonzi marebounds akasimba anga akati wandei tinga 16. Uyu Kyrie Irving achiitawo 24 points here kana 25 achirwisawo nekuku. Ndakaona kunge Kyrie Irving 3-pointer yakatora nguva yaakunopera ndoya ndakaona kunge akashandura mutambo iwoyu zvakanyanya and Golden State haina kuzombokwanisa kudzoka.
Mutungamiri wechikwata cheHoops for Hope vangoni Makukula vachitaura parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuoma kuri kuita zvinhu munyika zvichikonzerwa nekushomeka kwemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare nhamba dzedu 001-202-465-0318. Sezvanguva yedu yapera rakai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Makurukota ehurumende pamwe nagavhuna weRBZ vanosangana nevamiriri vevashandi vehurumende kuti vazeye nyaya dzemihoro. Amai Hillary Clinton vebato remaDemocrats vanoshora vavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublicans vachiti vanoda kungodhinda mari zvakapa kuti Zimbabwe neGermany dziende kumawere munyaya dzeupfumi. Mhirizhonga inonzi iri kuramba ichienderera mberi kuPretoria muSouth Africa uko zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubirwa pamwe nekupwanyirwa zvitoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina ndimi yake Mwakalele naMavlas Muhlanganya uye.
very good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington this Wednesday, June 22nd, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Dimiake Mwakalyelye.
Zimbabwe. And here are our top stories this evening.
Zimbabwe features in U.S. presidential election politics.
The crippling crisis continues unabated. An economic expert helps Studio 7 break down the causes and effects.
But there has been encouragement by the central bank to say that people must now use the plastic money.
Zimbabwe cannot undertake a sincere and genuine post-conflict justice and healing program, warns a former commissioner with the South African Truth and Reconciliation Commission.
Now that doesn't mean that the government shouldn't make money available, but I think that the point of this is that the commission itself should be able to fundraise money.
Although calm has returned to South Africa following yesterday's burning and looting of buses, tension still remains high.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
U.S. Democratic presidential candidate Hillary Clinton says her Republican rival Donald Trump will bring down the U.S. economy to its knees if he was elected president. The former Secretary of State delivered her first general election economic speech in Columbus, Ohio, Tuesday morning, in remarks that once again attempted to dismantle Trump's policy prescriptions and cast the businessman as a danger to the U.S. economy. Clinton referenced Zimbabwe's economy as an example of what Trump wants to do. Here's what she said.
Trump also says we can just print more money to pay our debt down. Well, we know what happened to countries that tried that in the past, like Germany in the 20s or Zimbabwe in the 90s. It drove inflation through the roof and crippled their economies. The American dollar is the safest currency on the planet. Why would he want to mess with that? And so
that was U.S. Democratic presidential candidate Hillary Clinton giving her speech on her economic policies. Her rival, Republican challenger Donald Trump, today fired back, accusing Clinton of being the worst corrupt presidential candidate ever.
Although calm has returned to South Africa following yesterday's burning and looting of buses, tension remains high. The South African Broadcasting Corporation says two people were killed during the violence sparked by the nomination of a ruling African National Congress local government candidate. The government said the situation was now under control and would not require the deployment of the army.
Says the current cash shortages bedeviling the country are getting worse by the day as people continue to face challenges when they try to withdraw money from banks and automated teller machines, ATMs. Independent economic analyst Takudzwa Chisango, who is also the president of the Zimbabwe Business Coordination Campaign, says the problem stems from a high externalization of money, a development that has contributed to the cash crisis. Zimbabwe has been experiencing cash shortages for months, forcing banks to limit cash withdrawals, some to as little as $50 per day. Our reporter Jonga Kandemiri speaks with Chisango about the situation.
The issue with the current cash shortage is on the ground. The shortages are getting dire by the day, considering that people are now facing major challenges in terms of withdrawing their monies from the automated teller machines. But there has been encouragement by the central bank to say that people must now use the plastic money. But also, the use of plastic money, it is in line with the National Financial Inclusion Strategy, which was promulgated by the Central Bank Governor on his first half monetary policy statement in 2016.
What do you recommend should be done to make sure that things are brought back to normal?
The main problem that we are having is that there is high externalization of money within the Zimbabwean economy. And figures from the responsible authorities do compare that a lot of money has been taken or looted out from the country by various business people. And, you know, the Panama Gate, which made headlines sometimes in the media. So that alone, it is a manifestation that as an economy or as a country, we are still having major problems in terms of illicit financial inflows. So if the central bank, in conjunction with the Ministry of Finance and Economic Development, are to come up with measures that can plug out those financial, you know, illicit outflows of money, I think that would be a major step in the right direction to avert the problems of cash within the economy. And also going on the issue of exports, I think Zimbabwe is registering very paltry export receipts.
That was independent economic analyst and president of the Zimbabwe Business Coordination Campaign, Takuzwa Chisango, on the phone from Harare with reporter Jonga Kandemiri.
While Zimbabwe is still to embark on its transitional justice journey from the pre-independence war to the upheavals after independence, following the withdrawal of the National Peace and Reconciliation Bill from Parliament, a former commissioner with the South African Truth and Reconciliation Commission has warned. Our correspondent Patricia Mudadigwa reports from Harare.
Speaking at a reconciliation dialogue convened by the National Transitional Justice Working Group, Center for Applied and Legal Research, and legislators, Yasmin Suka said, without guaranteed independence of the commission, Zimbabwe cannot undertake a sincere and genuine post-conflict justice and healing program. Suka said, without independence from politicians, the reconciliation process will not achieve the required justice and healing.
Look, in almost every country, the important thing is that what is written into the law is that the commission manages its own funds and is able to draft its own budget. Now, that doesn't mean that the government shouldn't make money available, but I think that the point of this is that the commission itself should be able to fundraise money. And that's usually from donors like the UN, in particular UNDP. Secondly, countries who are sympathetic to the kind of issues that are being dealt with by the NPRC. There's so much work that's been done. I think the national consultations have been absolutely critical in getting the views of people. But if one wants to realize the objective of setting up this commission, then the parliamentarians need to make sure that a report is published and that this report is sent to the appropriate authorities to get the issue back on the table.
Chairperson of the National Transitional Justice Working Group and prominent human rights lawyer, Alec Mchadehama, said the May withdrawal of the NPRC bill will further delay the healing process, which he said the country needs. Mchadehama said the group will continue to push for the reintroduction of the bill in Parliament.
From now onwards, as the group, we're going to engage or continue to engage various stakeholders. We're going to monitor where the bill is, because we heard that there may be some redrafting that is happening at the Attorney General's office. So we want to be able to engage the drafters, want to be able to engage the Vice President's office, want to be able to engage the members of the national organ, want to be able to engage even members of Parliament, so that at least we continue to monitor, we continue to push, we continue to propagate for the reintroduction of the bill back into Parliament, so that it is passed. But when it is passed, it must be passed in such a way that all what has been happening so far in terms of processes, but particularly the views of the people, and also other things that have come out, like international best practices, shadow bills that have been drafted, and all the things that make the bill to be the best that they can be, are taken into account. So that is the work that we are going to be carrying out from now onwards.
A transitional justice expert Tsikamai Bere told Studio 7 that the withdrawal of the bill from parliament will further delay the healing and reconciliation process, especially with the 2018 elections around the corner.
The effect of the withdrawal of the NPRC bill from parliament is that it is going to delay further the processes of activating or starting the work of the National Peace and Reconciliation Commission. This is very unfortunate because the NPRC, as Brian Crozier, one of the drafters of the Constitution, mentioned in yesterday's meeting, the NPRC has already lost 3 years, according to the Constitution. Now, it means as we are preparing for elections, our country is suffering. The parliamentary committees which conducted public hearings on the NPRC bill witnessed the amount of fear, the amount of intimidation, the amount of bitterness and violence which are still in our communities. And as we talk about the next elections, that fear comes back to haunt our population. It then becomes very important for the NPRC to hit the ground running and to start the process of reconciliating the nation. Now, if we are going to be delaying this process further, we are only doing harm to ourselves. This is a process that must not be delayed.
Wales later told the meeting that despite the public hearings of the bill that were carried out around the country, no report would be given because of the withdrawal of the bill. Bere urged the legislators to continue their reports and submit to the Attorney General offices, who are again recrafting the bill.
Parliamentarians saying that they have stopped producing a report of the public outreach or public hearings which they conducted on the NPRC bill. We think that they should continue producing that report, despite the fact that the bill has been withdrawn from Parliament. The reason why they should continue to produce this report is because resources have been put into this process, and members of the public responded sincerely to the call by the parliament to participate in these meetings. As far as they have invested their trust in this process, it is thus very important that these views be honored and that they be filed as the official report of the committees.
Senator Damian Mumvuri, chairperson of the Peace and Security Committee, one of the committees involved in the NPRC public hearing, said the legislators will consider the views from civic society. He also explained that Zimbabweans had rejected the bill.
In short, at the end of it all, we get an unfavorable response from the bill. People express their sentiments, first of all, based on the parliamentary legal committee, which had given an adverse report before we went out. And this was echoed by the people in general, in all centers which where we went. They didn't accept the bill. Generally, provisions of the bill were at variance with the Constitution.
The NPRC bill, among other things, had several clauses that were ultra-vires the Constitution, gave 2 main powers to the minister, thereby reducing the independent commission to a ministerial department, and whittled down the powers of the commission. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Patricia Mudadigwa.
The nearly 60 Mandela Washington Fellows from Zimbabwe who arrived in the U.S. last week have started their studies in business and leadership at various institutions of learning. The youth, amongst them entrepreneurs, lawyers, and clean energy experts, will be here for 6 weeks. One of them, Golden Maunganize, a journalist and a Tell Zim newspaper founder, tells Studio 7's Ntungamili Nkomo he is having a blast.
I'm feeling very excited. The program has kicked off very well. We are here at Kanda State University at Staley School of Leadership Studies, and everything has started very well. And it seems the program is well organized. The professors, the hosting institution was well prepared for us. Everything is flowing on well, and I'm sure we are going to learn a lot, and we are going to have great experiences while we are here in Kanda.
What's the one most important thing that you have learned so far?
The most important thing that I have learned so far is about leadership communication. This is a new thing that I think is very critical, where we can use your communication skills to make things happen, development happen. And I've also seen that through leadership communication and also through leadership studies, leadership is not about being in front or taking position, but it's about moving together with the group, not necessarily rushing for a position or to be in a position that maybe you say, I'm a leader, but going together for the positive development, that's, or influencing development, that's leadership.
Mandela Washington Fellow and journalist Golden Maunganidze on the line from the state of Kansas. Another Yali Fellow, Annette Moyo, a doctor, says she has started picking important aspects about good leadership.
The fellowship is great. I am at Duquesne University in Pittsburgh, and it's beautiful. The people are lovely. The place has a very rich history, and it's evident in the building, it's evident in the people. When you talk to them, everybody is aware of how their history has brought them to where they are, which I think is something that we Africans need to learn from. And the people are warm. The university has received us very well. They have done two reception dinners for us so far, and the academic program has begun in earnest. And it's only been 2 days, but we are learning things that are amazing that I think we have not yet experienced previously.
And what are some of those new lessons?
Well, yesterday we had our introduction to civic leadership, and we started with being introduced to different leadership styles and how they are relevant to different eras and different situations. I came with the fear that my leadership style may soon become irrelevant when we have achieved the objective, for example, for which I started my organization. But I realized that I can actually develop many different styles that are relevant to different situations and engage them as in every situation requires me to. And it's something that I had not previously known, and I am very excited to be tapping into this kind of knowledge.
Mandela Washington Fellow and Dr. Annette Moyo on the line with reporter Ntungamili Nkomo from the city of Pittsburgh in Pennsylvania.
We're going now to regional and international news.
A ceasefire between Nigeria's government and a militant group that's claimed responsibility for a series of crippling attacks on the oil infrastructure may be on shaky ground.
Forces loyal to Libya's new national unity government in Tripoli have reportedly made gains inside the Islamic State-held coastal city of Sirte, while forces loyal to the rival government in Tobruk says they have pushed back al-Qaeda militants in Benghazi.
A 120-year-old prison with a controversial history in the northeastern U.S. city of Philadelphia, Pennsylvania, is being prepared to hold protesters who are arrested during the Democratic Convention next month. Zimbabweans in the diaspora have been urged to take advantage of the current prevailing situation in the country to secure residential properties and stands at it, as it is now a buyer's market. In our diaspora forum today, we speak to the chief executive officer of HomeLink, Mrs. Stella Chorwira, who was at the recently ended Women of Dominion International Conference held in Delaware in the United States, where a grouping of interdenominational women of faith held a four-day conference. Chorwira says HomeLink also offers money transfer services through EasyLink, projects and real estate investment, short-term loans and mortgages financed for those in the diaspora. Chorwira spoke to us earlier on HomeLink and what it has to offer.
HomeLink is meant to assist Zimbabweans in the diaspora by providing services and products for their needs.
What kind of services do you provide for those in the diaspora?
Currently, we are offering money transfer services. We are also into mortgage financing. We also offer facilities where we can assist you managing your properties at home by collecting your rentals and depositing them in an account, or you advise us how you want to utilize the rentals and we'll do accordingly.
What is the relationship between the Reserve Bank and Homelink?
Homelink is a private registered company, but wholly owned by the Reserve Bank of Zimbabwe.
But Samuel asked that this is a very tricky time to be doing business in Zimbabwe, looking at the state of the economy. How will somebody who utilizes your services be able to get their money out of Zimbabwe if they need it wherever they are?
This also depends with the bank you are using. There are priorities which have been given to the banks as to how funds are remitted outside Zimbabwe. The law does not forbid remitting rental money outside Zimbabwe. So depending with your bank and the priorities which are in line with your bank, you can still remit money outside Zimbabwe if you apply. All you need is to do a formal application through your bank.
Tell us about the money transfer business. Where would someone be able to use your facilities and what is it called?
You can use, if you send your money using Western Union from outside Zimbabwe, then you receive your money through any of our 29 outlets which are in Zimbabwe. And these are branded as EasyLink money transfer agencies. If you are in the cities, you will mostly find them within OK Supermarket. But we also have standard loan branches.
And also you were talking EasyLink about property development. What properties do you have that Zimbabweans in the diaspora can benefit from right now? How can people in the diaspora take advantage of this current challenge facing Zimbabwe?
Currently, as Homelink, we have a development in Tinwald where we have serviced 181 stands, and these stands are now up for sale. You can then decide to buy your stand, pay for your stand over a period of 5 years, then start constructing thereafter. Or you can still buy your stand and start constructing immediately. We will be giving you funding to purchase the stand and for the construction. If you are interested in a finished product, you can then go into the market, identify a property which we can then assist you purchase, and then you repay over a period of 10 years at an interest rate of 10%. This is a special interest rate for people in the diaspora because, as you are aware, interest rates in the market currently in Zimbabwe prevailing are between 14% and 20%.
What are the price ranges like for some of these residential stands? Should some people in the diaspora be interested in purchasing some?
Stands varying from about 300 square meters are ranging from about 19,000, depending with the size of stand, because they go as far as 1,500 square meters, where you are likely to purchase a stand around the 38-40s.
And also, you are here in the United States. What brings Homelink to the United States?
We came on invitation from Women of Dominion. This is a group of Zimbabwean ladies who invited us.
And how would you say you were received? Tell us a little bit about this visit.
We were very well received. We benefited spiritually and business-wise. There were a lot of questions from the Zimbabweans. And what we liked about this group, they are very supportive about development at home.
And should some people in the diaspora want to utilize your services, where do they find you?
They can go on our website, which is www.homelinkzim.com.
And then you said you also have a desk that's specifically for people in the diaspora. Tell us a little bit about that.
We have a desk which is manned by a lady called Noctula Nyati. This particular desk is specific just for the diasporans outside Zim.
And how do they get in touch with Noctula Nyati?
Her email address is nyati@homelinkzim.co.zw. Also, inquiries@homelink.com.
That was the Chief Executive Officer of Homelink, Mrs. Stella Chorwira, speaking with Studio 7 from North Carolina here in the United States.
Hello, Zimbabwe. This is Chioneso Johnny, your one and only host on Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Our gospel artist who's with us right now, and his name is Simba Chikonye.
Hello, hello. How are you, Zimbabwe? How are you, world?
I was listening to your music and, you know, bounce, bounce. Being a rapper in diaspora, how are you marketing your product?
I've been rapping for a long time, though, since I was like 13. It's an interesting story. I'll tell you about it. But this is where I met the people I work with now for my album. A gentleman from Tanzania who's based in Spain and another gentleman from Mauritania. I met up with these guys here by fate. We've been working together making music. In terms of marketing my music, I use Facebook, my page Lamborghini the MC.
Simba, tell me, why is it that we have only English songs on your album?
I have like a belief. Firstly, I'm singing for Zimbabwe, but I'm also singing for the world, and the language everyone understands is English. And secondly, I believe that our country is trilingual, at least the three main languages, Shona, English, and Ndebele. You fill up any important form in Zimbabwe, parliament, Shona, English, and Ndebele. So I feel like as a citizen of Zimbabwe, using any one of these languages doesn't make any person any less Zimbabwean. It's just a choice of which language to use. So kind of weird when people say, he should use other languages as well. And I'm like, but when we're at school, this is what we're taught from the time we're kids. Heck, Zimbabweans learn two languages at the same time, Shona and English, or Ndebele and English, or in my case, I was fortunate to learn Ndebele, English, and Shona at the same time. It's part of what makes a Zimbabwean Zimbabwean, and it's part of what makes us so marketable to the world and so able to go wherever in the world and conquer. One of the things I'm very proud of about being Zimbabwean.
Okay, your final word to the youth, what would it be?
Seek ye first the kingdom and everything will be added. Thank you so much for having me. It's appreciated.
And that was Simba Rashid Chikonye. This is Chioneso Johnny, and I am your favorite host for Time to Engage.
Father Almighty, creator of heaven and earth, what we see and don't sight, be I believe in Jesus, his only son, the way, the truth, and the light, the chosen one. I believe it, died and rose like the sun on the third day. I suppose you know this, huh? If you don't, then it's...
That was Chioneso Johnny there. Time to engage. Moving on now. The MDCT today asked Parliament to stop local government minister Xavier Kasukuwere from fast-tracking the controversial local government amendment bill before the public hearings that are currently underway in Matabeleland provinces have been completed. Ivan Chifera has the details from Harare.
Yesterday, Kasukuwere asked Parliament's National Assembly to suspend Parliament's standing rules and orders relating to the passage of bills so that he could fast-track the bill through Parliament. MDCT Chief Whip and Member of the Parliamentary Legal Committee, or PLC, Innocent Gonese, said he was surprised to see Kasukuwere's motion on the order paper saying the PLC had not met to consider the bill. He said he was shocked to hear that the PLC had issued a non-adverse report on the bill, when in fact the MDCT members on the PLC, him and Jesma Jome, had not attended the meeting which purportedly took place yesterday. The other members of the PLC are Ziyambi Ziyambi, Jonathan Samkange, and Fortune Chasi, all from ZANU-PF. Majome is away conducting public hearings on the bill in Matabeleland. Gonese said he and Majome were not given a chance to give their opinion as required by parliamentary rules and regulations.
We were not given that opportunity, myself and Honorable Majome, who have a different opinion to that which has been exposed by some of the other members of the committee. We must do things properly.
He therefore said because Parliament's standing rules and orders were flouted, the motion must be rejected.
I'm actually proposing that motion should be expunged from the order paper. It is in bad taste, it is undemocratic, and we cannot allow it.
Deputy Speaker Mabel Chinomona, who was standing in for Speaker Jacob Mudenda, promised to consult Parliament staff before making a ruling on Gonese's request. Political commentator and media center director Ernest Mudzengi condemned the move by Minister Kasukuwere, saying while the public's view is critical, Kasukuwere's moves reflect the ZANU-PF government's contempt of citizens.
When you take a bill to the people, you are seeking people's views. But when you attempt to railroad that bill through parliament, when people are still to say their views, then it shows that you have little regard, if any, for democratic processes.
Meanwhile, another opposition lawmaker, James Maridadi, asked Parliament to charge Information, Communication, Technology and Courier Services Minister Superman Duanzira for inferring that the ICT committee had colluded with suspended Net1 Managing Director Reward Kangai to tarnish his image.
That was Ivan Chifera reporting there. Before we go, a quick reminder, stay tuned at 8:30 p.m. There'll be live talk. Today we're talking about a very important issue that all of you can relate to, the crippling cash crisis. Make sure you join in.
Now stand by for Studio 7 in Ndebele. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.
And I'm Dimyake Mokalierie here in Washington, wishing you a very good evening and a very, very good night.
Siyabonga ndimi lo mavela silichona njani mthokazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolesithathu umhlaka 22 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Trump also says we can just print more money to pay our debt down. Well, we know what happened to countries that tried that in the past, like Germany in the 20s or Zimbabwe in the 90s.
Unkosikazi Hillary Clinton ucothoza ancintisana laye kukhetho lwemelika umnumzana Donald Trump esithi engakhethwa ukuba ngumongameli. Umnumzana Trump ulako ukubhidliza umnotho wemelika njengalokho okwenzakale eZimbabwe.
Ngikhangelela ukuthi sibonisane sishare amanotes labanye abavela kwamanye amazwe awe-Afrika ukuthi endaweni zabo bona benza njani ukhetho. Siyazi ukuthi ukhetho lokhetho lwenziwa ngemthetho yelizwe, njalo indawo lendawo ziyachiyana.
Abakumkhankaso obona ngezokhetho emazweni, abakumakomishini abona ngezokhetho emazweni angezansi ye-Afrika bathe kwaqa emhlanganweni wokwabelana ulwazi kanye lamacebo phezu kokuqhutshwa kokhetho eHarare. Abesi pedlela senkayi sona esibhekane lenhlupho bacela uncedo kuhlanganiso ezizimeleyo kanye la kuZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lokubhidlika komnotho weZimbabwe kanye lokusilela kwemali emabhanga sokuze kubabazwa la inkokheli yamabandla ancintisayo kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Ekhuluma esigabeni se-Ohio konapha eMelika izolo, unkosikazi Hillary Clinton uchotoze ancintisana laye umnumzana Donald Trump esithi engakhethwa ukuba ngumongameli weMelika. Umnumzana Trump lakho ukubhidliza umnotho weMelika ube njengoweZimbabwe.
Trump also says we can just print more money to pay our debt down. Well, we know what happened to countries that tried that in the past, like Germany in the 20s or Zimbabwe in the 90s. It drove inflation through the roof and crippled their economies. The American dollar is the safest currency on the planet. Why would he want to mess with that? And so...
Lobe kungunkosikazi Hillary Clinton ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika emele ibandla lama-Republic lama-Democrats. Abakumakomishini abona ngezokhetho emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika bathe kwaqa emhlanganweni oqhutshelwa eHarare besabelana ulwazi kanye lamacebo phezu kokuqhutshwa kokhetho. Kubika uMavis Gama.
Okhokela inhlanganiso ye-Electoral Commission's Forum of SADC onguye njalo umgcinisihlalo wenhlanganiso yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission uJustice Rita Makarau ukhuthaze abaze emhlanganweni lo ukuba bazwisise okumele bakwenze ukuze ukhetho lube ngoluqotho, impumela yalo iveze izifiso zikaZulu kube ngokukhuthaza ukungena kwabohulumende uqobo embusweni. Ukomishinala Qhubani Moyo oweZimbabwe Electoral Commission ngomunye wabangena lumhlangano owenzelwa eHarare International Conference Center.
Ngikhangelele ukuthi sibonisane sishare ama-notes labanye abavela kwamanye amazwe yawe Africa ukuthi endaweni zabo bona benza njani ukhetho. Siyazi ukuthi ukhetho lokhetho lwenziwa ngemithetho yelizwe, njalo indawo lendawo ziyachiyana. Kodwa kuqakathekile ukuthi abantu babone ukuthi bayabonisana ukuthi kuyini okwenzakala kwezinye indawo, ngoba kuyachiwo ngabadala ukuthi okuhamba kuzala induna. Kulabanye abahambe phambili indlela yakhona bayihamba ngendlela ethile, lawe yawufuna ukuthi bakuchathekele ukuthi indlela abahamba ngayo kuyini abahlangana lakho, kwenzela ukuthi udobho okuhle ukusebenzise uzwe lokubi ukujikele kachana.
Umoya uthi kuqakathekile ukuba ama-commissioners njengaye bazwisise umumo wezombusazwe ngokujulileyo ngesikhathi luqhutshwa ukhetho, bazi ukuthatha izinqumo ezihambelana lalowo mumo, kuphathise ukwenqabela udlakela ngoba abantu besehlukana ngemibono.
Ngalokho-ke nxa ungumuntu okhangela ukhetho kufuze ube qotho, ube honest to yourself, umele i-constitution yelizwe, umele uZulu wonke, ube ngumuntu orefura lokuyana okwenza ukuthi wonke umuntu osebenzelana laye, laba ama-political parties babona ukuthi haye lo ngumuntu oqotho, ngoba siyazi ukuthi ukhetho yilo olubisa abantu ababusayo. Nxa sokubuswa lapho siyazi ukuthi amandla vele abuya lokuthile okumnandi. Yikho kuthiwa esintwini ngumbangazwe hatshi umcelazwe.
Ungenwa ngamalunga enhlanganiso ezibona ngezokhetho emazweni abalisa eleBotswana, Lesotho, Zambia, Malawi leZimbabwe, iningi labo kungabatsha. AbeSouth Africa leTanzania kabenelisanga kuzangena lomhlangano lanxa bebekhangelelwe ukuza ungena. Uqoqwe ngokusebenzelana labenhlanganiso ye-Institute for Democracy and Electoral Assistance ngenhloso yokulolonga ulwazi lwamakomishina ikakhulu amatsha ngokuqhutshwa kokhetho emazweni lapho abavele khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abafike eMelika ngeviki edluleyo bathi sebeqalisile izifundo zabo, njalo bathi kunengi okutsha asebekufundile. Abasakhulayo laba bafika amachumi ayisithupha, njalo bayingxenye yabontanga abavela emazweni atshiyeneyo e-Afrika abayinkulungwane eyodwa abakulolu hlelo. Omunye wabo ngonkosazana Anethi Moyo ongudokotela njalo oqhuba izifundo zobukhokheli ekulishini leDuquesne University edolobheni lePittsburgh.
Sifike kahle kakhulu, samukeleka kuhle, baqalise ngokusibonisa nje idolobho lePittsburgh. Yona-ke lilidolobho elihle kakhulu elilembali emnandi oyibonayo, even uhamba ubona ama-buildings, ubona abantu bakhona, imbali yabo very rich. And then sukusela izolo ngomvulo siqala ukuthi lizifundo ezobukhokheleli, and yisikhathi sokudiscover ukuthi wena ungubani.
Kukhona okutsha osukufundile
kakhulu Ntunga. Thina sibuye lapha sizitshela ukuthi singabakhokheleli abatsha abe-Afrika, kodwa ngokuba khona kwethu lapha sesinanzelela ukuthi ubukhokheleli lapho esikhona kuphansi kakhulu Ntunga, and bukhona obuningi esingakufunda. Sesifunde ngenhlobo zobukhokhelela ezijiyeneyo lokuthi zifanele ukuthi zisetshenziswe kusiphi isikhathi kumbe ngithi kuyiphi i-situation. And khona lokho kusincedile kakhulu because uyakucabanga ukuthi i-leadership style yakho ayisiyo efaneleyo, but uyananzelela ukuthi kulama-leadership styles amaningi and wonke uyakwanisa ukuthi uwangenise in different situation and uphumelele. Nokuthi abantu beMelika they value abanye abantu, sithola singabantu abaqakathekiswa kakhulu okudlula esikukhangelele ngoba singabantwana, singabatsha, sivele e-Africa and sisaqala nje uhambo lwethu lokukhokhelela. Kodwa bona bayaqakathekisa kakhulu ukuthi sesiqalile, even inyathelo lakhona lisesolincane.
Lu siyaphela uhlelo ekupheleni kwenyanga ezayo, ubona ngani uyabe usuzihlomise kanganani ngolwazi lobukhokhelela?
Ngingabona ngani ngalethe ngihlomiswe kakhulu ngoba mina vele angikaze ngithole ukufundiswa ngokukhokhelela. So ukukhokhelela kwami konke bengikwenza so far bengikwenza based on my own life experiences, ngingiyela i-formal training. But ngibona ngani ngathethi ngizaba le-foundation enhle engibuya esikhathini esi-right ngoba kangikahambi kakhulu ehambweni lwami lokukhokhelela. So ngifakelwa isisekelelo esi-right esihle kakhulu ngokuba ku-program ngale. And ngibona ngani enye into ezabe isiguqukile kakhulu ukuthi ngixhunyaniswa labanye abakhokheleli bezwekazi be-Africa.
Unkosazana Annette Moyo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, njalo ungudokotela. Abesibhedlela senkayi sebecele uncedo kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuzulu jikelele ngoba besithi isibhedlela lesi sibhekane lendubo ezimangalisayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
UDokotela Heron Dube, isiphathamandla salesi sibhedlela senkayi, uthi laloba sisebenza okwamanje sidonsa nzima ngoba impahla zokusebenzisa iningi lazo zifile, kudingeka entsha. Ethi kunje abongi abalazindlu zokuhlala njalo ingubo zezigulane ziyasilela, lo mtshina wokuwatsha impahla zesibhedlela kudala wafa.
Besicela ukuthi abantu abathiyeneyo, ama-organizations athiyeneyo bangabuya labo babone ukubana ama-challenges ethu iwaphi njalo lokuthi bangasinceda kanjani. Izindlu zokuhlala azeneli izindlu zamanesi ezabantu abasebenza esibhedlela.
UDube uveze ukuba izigulane eziningi azibhadali inhlawulo zesibhedlela okwenza kube nzima ukuba bathenge imithi efunekayo.
Besingaxwayisa ukubana abantu bangazama imizamo etshiyeneyo ukubana even bangathengisa izinkomo bazame ukubana babe lakho ukubhadala esibhedlela ukuze sithole imithi, ngoba bangaze babuye esibhedlela imithi ingekho kuyaba nzima lathi ukuthi sibenzeni sibayelaphe. Kungakho siya-encourage ukubana abantu bazame ukuncingancinga bebhadale.
Iningi labantu eMandebeleni lithole nzima ngoba izibhedlela azenelisi ukusiza wonke umuntu ogulayo njengayizolo. Ezansi eMandebeleni labo babhekane lenhlupho ezifanayo. Ikilinika yenathisa eMatopo isileminyaka edlula emibili ingela amandla kagetsi ngenxa yokuwa kwezigodo ezithwala intambo kunye lomtshina ogcina ugetsi ofileyo. Imibiko le ivele ngemva kokwethekelela kwequla likamphathi intambo obona ngezempilakahle uDokotela David Pararenyathwa kunye lomqondisi wenhlanganiso ye-European Union uMnumzana Philip Van Dam kulesi sigaba. Unkosikazi Nokuthula Ncube ubike ukuba ukusilela kwamandla kagetsi kubabisela emuva njalo kwenza omama abazobeletha babe madolonzima ukuya esibhedlela bacine bekhululekela emakhaya.
Omama babe sebesesaba ukuthi babuye eclinic bezobeletha ngoba kumele bebuye bephethe amakhandlela. Imali iluhlupho iyahlupho. Soka bazuzi bese besingcono ukubelethela ekhaya kunjani? Kungcono ngoba ungahamba eclinic uyathwaba uya le khandlela, uya lo emergency. Lokhana kuyehlisa ukubelethela emaclinics kakhulu. Bese sithi ngaye siyazuza ugetsi ukwenzela ukuthi bonke sibaphuthe bazobelethela ngabe emaclinics.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Felita Dube yena uthi uhamba umango odlula amakhilomitha alithumi lane. Njalo, ukusilela kwamandla kagetsi kwenza omama babelethe nzima ebunyameni uma bengalethanga amakhandlela.
Okunye kuyabuya umntwana enqumile. Uma usekhasi hlothi na uzathibili kanjani.
Okunye sihlangana lakho kubelethela emakhaya kuyasihlupha kakhulu ngenxa yokuthi kwampe sehlelelwa. Angisayinelisi ngiloma ngomude kakhulu ukubani ngimhambise ethareni ukuze ayeklinika ebese kugcina sokusiba lengozi.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba ebona ngezempilakahle ibika ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe aphansi kakhulu ekutholiseni abantu usizo lokwelatshwa ezibhedlela lemakilinika. Abongi bayasilela abantu bahamba imango emide besiyadinga ukwelatshwa. Impahla zesibhedlela iningi lazo azisebenzi ngendlela. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi, nginguNompumelelo Moyo.
Studio 7 Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwemali emabhanga olulokho loqhubeka. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isivumelwano sokumisa ukulwisana phakathi kwamasotsha kwele Nigeria labeqembu le Niger Delta Avengers esigabeni esilamafutha ezimota kwele Nigeria sibikwa singaba sengozini. Isiphathamandla senkampani ye-Nigerian National Petroleum Corporation sithi uhulumende nguye obike ngalesi sivumelwano. Kodwa abeqembu le Niger Delta Avengers bona bethule umbiko enkundleni ye-Twitter besithi ngabazilutho ngalesi sivumelwano. Ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald J. Trump uchotoze azancintisana laye owebandla lama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton esithi ngumuntu ongathembekanga. Njalo umethese umlando wokubangela impi yabalwa becatsha abahlasela iMelika. Esigabeni sethu sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla silengxoxo lonkosikazi Matiwone Sadzwaka yena ohlala kule South Africa oze emhlanganweni wabesifazana abakhonza isiKristu enkonzweni ezehlukeneyo owe Women of Dominion International walonyaka oqhutshelwe esigabeni seDelaware konapha eMelika ngempela sonto. Unkosikazi Tswaka uthi ufunde okunengi emhlanganweni lo.
Mina igama lami nguMatiwone Sadzwaka. Ngisuka eZimbabwe. Athi okwamanje ngasuka eZimbabwe ngise South Africa. So ngithe ngisizwa umhlangano lo owe Women of Dominion ongapha eAmerica. So lami ngathanda ukuthi lami ke ngibuye ngizokuzwa okwenzakalayo kubomama laba be Women of Dominion. So yikho ngifile lapha ngangena ke kulowo mhlangano ngaba lesikhathi esihle kakhulu.
Kubenzi mayina ukuthi uthole ivisa yokuza emhlanganeni lo?
Ukuthi ngithole ivisa kubenzima, kodwa ngokuphathiswa ngabanye lapha lalapha ngigcine ngiyitholile nemali. Lemthandazweni ngathi ethethi sile prayer band. So ngaqonda ukuhambisa ku prayer band. Icelo sami ngathi bakithi ngiza kuya emahofisini. Ngicela imthandazo yokuthi before ngingene mina ehofisini, uNkulunkulu abe nguye ongena angihambele phambili. Sakukhulekela lokho. Kese sikukhulekile ngenxa yokuthi akulanto ehlula uNkulunkulu ngaphumelela.
Uthe usufikeleke lapha waqalisa umhlangano ngolesino loyidluleyo. Kuyini njumayelo bani ongayitsho okutholileyo emhlanganweni lo?
Hey, ngithole intshumayelo emangalisayo ekhuluma ngokuthi abantu kumele babambane. Nxa abantu lingabambananga, akulanto eqhubekayo eyaphambili. Even kumafamily ezimulini kumele sibambane njengemuli. Lakho konkulunkulu, ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele uye phambili, kufanele abantu babambane, babonisane.
Ubucabanga na ukuthi abesifazane abavela eZimbabwe bangahlangana besemazweni babe lombuthano omuhle kangaka?
Uyazi kungimangalise kakhulu. Ngazi ngathi uyazi uNkulunkulu lamandla. Nxa ekwazi ukuthi aqoqe omama abakhathana lekhaya, kodwa bathi nxa besebengapha bahlangane babe yinto eyi-1. Hayi kungimangalise endi kungijabulise kakhulu.
Ye, kuyini okunye okwenzakale emhlanganweni lo we-conference ongathanda ukuthi kuthe xaka kwaziphumela kodwa ukuthi ibe yimfundiso ngempela?
Okunye okuphumileyo kuphunyiswe ukuthi singabomama akufanelanga ukuthi sibe lomoya emibi. Kumele sifiselane okuhle. Lanxa ubona omunye umama engani yena izinto azimhambeli kahle, umphakamise umama lo, umsize lapho ongamsiza khona, lapho wenelisa khona ukuthi umsize, umsize ungamyekeli.
Yes, phakamisane njengabomama. Ibi intshumayelo yodwa yena emhlanganweni lo kumbe kube kulokunye ekade lifundisana khona njengabomama?
Ye, ufikile umama obevela obevela okuthiwa yi-Homelink. Umama lo bezosifundisa ngokuthi asikho ukuthi noma ungaphandle kwelizwe ungehluleka ukwenza izinto ekhaya. Bamele bona ukuthi omama abangapha lanxa befuna ukwakha imizi ekhaya, befuna ukuba lezindlu, bayenelisa bona ukubaxhumanisa lekhaya ukuthi benelisa ukuthi babe lezindlu. So sifundile ukuthi nanana basitshelile ukuthi nana singakuhambisa njani ukwenzela ukuthi ekhaya lakho ukwanisa ukuthi nalala nxa uhlezi lapha kodwa usebenzele ekhaya, ngoba ekupheleni kwakho konke vele sizahamba siyehlala ekhaya.
Mkhuthazo bani ongayipha kwabanye abesifazane omama abangazake baye emhlanganeni we-Women of Dominion International?
Inkuthazo yami ngeyokuthi omama ungahlali phansi. Sukuma ungahlala phansi, akulanto ozayifunda. Sukuma uye hlangana labanye omama. Ngokuhlangana labanye omama uzafunda izinto eziningi, mhlawumbe ezingakuzuzisa, zikuthuthukisa, zikuzuzisa imali. Njengoba bekulomunye umama khona ngale obetshengisa izinto azenzayo ngezandla, weluka izingwane, abanye bebetshengisa lokuthi bayathunga, betshengisa izinto abazithungayo. wonke khonoku uyafunda lawo la ngawufuna ukufunda uhambe kibo bona abano mama besifundisana lokuthi nxa umama efika kuwe ezocela ukuthi bakithi akungifundise lami into leyo iqale njani sizama ukuthi sincedisane so ungahlala phansi mama akulanto zayifunda phuma uhambe uhlangane labanye omama yikho uzakwenza ukuthi ufunde la uthuthukise impilo yakho
Unkosikazi Matone Sadzwaga isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo uze ngapha emhlanganweni wamaKristu umhlangano wabo mama owe Women of Dominion International obusedolobheni le Delaware Iqembu leHighlanders likhuphukela ehlala esiqongweni sengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba eleBorder Strikers nge-2-0 namhla emini. Kubika uJoseph Njanji.
Umgadli weqembu leHighlanders uBruce Kangwa nguye olitshayele emambuleni kabili njalo limpumela itshiye iqembu leBhosso selilemiklomelo engama-23 okutsho ukuba yilo eselikhokhela engalaneni yemiklomelo. Iqembu leHighlanders lithole amagoli yalo ngehlandla lesibili lomdlalo njalo elakuqala libe ngumbekwa ngemva kokuba imvimbi yeBorder Strikers ibambe ibhola duze kwegedi layo. Ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leBorder Strikers uSol Chaminuka ukhalaze ngokuba uNompembe Alan Pazwi ube lesandla kumpumela yomdlalo wanamhla ngoba bekungamelanga aphe iBhosso umbekwa. Ukapteni weqembu leHighlanders uFelix Chindungwe uthi amaqembu amaningi aseza bahlahlela amehlo kodwa uqakathekileyo ukuba beyale bebambene njengeqembu. Iqembu leHighlanders lizadlala leqembu leZBC Kariba emdlalweni walo olandelayo. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-2-1 ngele-India emncintiswaneni wohlobo lwe-2020 wobuqutshelwa esigodlweni iHarare. Emdlalweni wehlukanise indlubu ekhasini namhla, iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi amathathu ngemva kokuba ele-India lithole amaranzi angu-138 wathi eleZimbabwe lathola amaranzi angu-135. Iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni wakuqala ngamaranzi amabili kwathi ele-India linqobe kumdlalo wesibili ngama-wickets amathathu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji. Come on, 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 come on
Senlala, ingalele, linti pendulo yako. Senlala, ingalele, linti pendulo yako. Nkoma pela ntobi, nkoma pela.
Chaheli dala uJays Marabini qibake uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Thokozwa muhle ayike kwanele isikhathi sesihliwe ngomangoye sengilichiya ku live talk. Olivalelisayo onguntungamili inkomo lilala.